hatisi kufara nekuti takanyimwa mukana wekusarudzawo mutungamiri watichada muZimbabwe. Tese vagari vemudiaspora tinodawo kudzokera kumusha ende tinodawo kukwanisa kuvhota, asi hurumende yakaona zvakakodzera. Hurumende yaGabe yakaona zvakakodzera kuti imwa mukana iwowo. Zvisinei, tinoziva kuti ivo vari kuZimbabwe vabvumidzwa kuvhota, vari kuziva zvavari kuda mune mutungamiri wenyika achapinda, uye vari kutoshuwirawo kuchinja zvinhu muZimbabwe. Tine tariro yekuti mukuvhota kwavaita nhasi vavhotera mutungamiri achange achikwanisa kuzochinja upenyu hwavo.
Kunyange zvenyu musina kukwanisa kuenda kunovhota sezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora, nhasi pane zvamaita here mukurangarira zuva irori? Pane matanho amatora here kuti mukwanisewo kuwana muchitsigira vari kuZimbabwe?
Sezvamunoziva, vari kudiaspora tinobatsira vari kumusha nedzimari nezvimwe zvakudaro daro. So takwanisa kutumira mari kuti vanambuya nanasekuru vari kumamisha nedzinhama neshamwari vakwanise kuenda kunovhota. So nhasi tatora matanho ekuti tizive kuti vese vaenda kunovhota. And kana muchizva nezveFacebook nezvimwe zvakaita seTwitter, tanga tichikurudzira youth yedu yemuZimbabwe kuti vaende kumakiwu vaende kunovhota. So zvakawanda zvatiri kuita kuno tikudiaspora kuti tikurudzire vari kumusha kuti vaenda kunovhota.
Semaonero ako, vari kugara mudiaspora vachatambira here zvichabuda musarudzo iyoyi?
Pane zvatiri kunzwa zviri kubva kuZimbabwe izvezvi, tiri kunzwa kuti vanhu vavhota zvavo murunyararo panga kusina mhirizhonga nezvakadaro, but tiri kunzwa kuti makondishen angari pacho anga asiri kunyatsoita kuti vanhu vavhote zvakanaka vachivhotera munhu waanoda kuvhotera.
Iwe uchitarisa zviri kuitika imo munyika panyaya iyoyi yesarudzo, unofunga kuti bato renyu reMDC richabuda sei?
Tinofunga kuti ruzhinji rweZimbabwe rwavhotera MDC. Kunyange hazvo vanhu veZANUPF vanga vachikwanisa kuita zvavanoita kuti vachinje sarudze vazhinji, but tinoziva kuti mukupera kwezuva vanhu vavhotera munhu wanga vachida kuvhotera and bato redu MDC chakunda.
Sevechidiki, zvii zvamuchada kuona mune ramangwana pachatanga hurumende itsva?
Chinhu chekutanga chakakosha kune vechidiki inyaya yemabasa. Tinotarisira hurumende ichapinda kuti itange kugadzisa nyaya yemabasa. Vechidiki vakawanda vabuda muZimbabwe nenyaya yekuti hamuna mabasa.